Vachitaura neStudio 7, mazvikokota munyaya dzezvirwere zvepfungwa mubazi rezveutano, Dr. Anesu Isabel Chinoperekwe vati chirwere chedementia kukuvara kwepfungwa kunoitika kwenguva yakareba.
Tinoona kazhinji kachona muzvirwere zvose zvedementia ndechekuti macells ebrain anenge achifa ende uye paanofa haabarwi matsva. Saka kurasikirwa kwemabrain cells uku kunoramba kuchiitika munguva yakati rebei. Kushikira pane rimwe zera rekuti macells aunenge warasikirwa nawo anyanya zvakadaro zvekuti taakuona masymptoms anobatika.
Dr. Chinoperekwe vati chirwere ichi chine mhando dzakasiyana-siyana asi vachiti mhando inonyanyobata vanhu vakawanda Alzheimer's. Chirwere ichi chinonzi chinonyanyo kubata sikuru avo vanenge vadarika makore makumi matanhatu ekuberekwa uye vanoonekwa nezviratidzo zvinosanganisira kukanganwa nekuti munhu anotadza kuita zvaaimbochi.
Panenge pane hanganwa koitawo kurasika munzvimbo dzaunofanira kunge uchiziva. Koitawo zvakare kuita dambudziko rekuronga kana planning muupenyu. Koita dambudziko zvakare rekuziva kuti ichi chinhu chinoita basa rechii kana kuti chinonzi chii. Tumwe zviratidzo zvatinoona kushanduka kwehunhu.
Imwe nyanzvi mune zveutano hwepfungwa vametsa monyamande vati pari zvino hakusati kwave nemishonga yekuti munhu akwanise kurapwa dementia asi vachiti kana ikakurumidzirwa kune mishonga inoderedza uturu hwechirwere ichi.
Tikakurumidza kuiona pane mishonga inoita kuti kukuvara uku kusanyanyise kuramba kuchienderera mberi. Pane mishonga inodzora kana kuti inononotsa kukuvara kwenjere.
Vanyamande vati zvakakosha kuti vanhu vanochengeta vanhu vane chirwere chedementia vasavashoropodza vachiti vamwe vane chirwere ichi vanogona kurasika buda mumba kana usiku vasina kusimira izvo zvinozoita kuti vamwe vanzi varoyi.
Kana kusimira chaiko havachaziva kuti ndasimira zvakanaka here kana kuti ndatosimira here. Kazhinji tinosangana nanambuya nanasekuru vakarasika usiku taakuti varoyi. Zvinhu zvatiri kuda kuti tinzwisise tibatsirane kuziva kuti kana munhu asvika panguva yakadaro anenge atokanganisika munjere dzake.
Vatiwo kunyange hazvo chirwere ichi chichinyanyooneka kuvanhu vakura vave kuonawo chirwere ichi kune vemazera echidiki zvikuru avo vanoshandisa zvinodhaka zvakadai sedoro, mbanje, mutoriro nezvimwewo zvavati zvinokanganisa uropi. Mumwe mufundisi vachirwira kodzero dzeutano mufundisi Jeffrey Mjambilo vati dzidziso yechirwere chedementia yakakosha zvikuru munyika kuitira kuti vanhu vanzwisise nezvechirwere ichi.
Saka semafundisi dzimwe nguva kana munhu otaura achidaro vamwe vanogona kuti onai akutaura nevanhu vakafa saka vanogona kutanga kumunamatirira vasingazvisise kuti no chirwere chedementia.
Dzimwe nyanzvi dzeutano hwepfungwa dzinotiwo avo vanochengeta vane chirwere chedementia vanodawo kubatsirwa nekutaurwa navo kana kuti counseling senzira yekuita kuti vasanyanya kufunganya izvo zvinogona kuzokonzerawo kukanganisika kweuropi. Tsvakurudzo dzakaitwawo nedzimwe nyanzvi dzinoratidza kuti dambudziko guru riri muZimbabwe nderemukaha uri pakati vanoziva nezvechirwere ichi nevasina ruzivo zvinoita kuti varwere vabatwe nekunzwe kweruoko uye tsika yechivanhu isingatambire urwere hwakadai zvinozoita kuti wese abatwa nacho anangwe uroyi. Sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinoti chirwere chedementia chinokonzera kuti vakwegura vatadze kuzviitira zvinhu pachavo uye sangano rinoti chirwere ichi ndicho chechinomwe kukonzera ndufu pasi rose. WHO inoti dementia chirwere chiri pachinhano chegumi nesere kana kuti 18 pazvirwere zviri kukonzera ndufu zvakanyanya muZimbabwe. Gwaro rakaburitswa neWHO muna 2020 rinoratidza kuti ndufu dzakakonzerwa neAlzheimer nedementia muZimbabwe dzakasvika pamazana manomwa nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 768. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.